kanganya uye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dza nasi muvuro kukadzi 8 2015. Sangano re World Food Program rinoti mashoko ava Mugabe ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika anoreva kuti sangano ravo rave kusimbaradza kubatsira. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa nava Welshman Ncube vamuZealand Lovu vachibviswa pachigaro chavainge vakafanobata chekuva munyori mukuru. Kukandirana makobvu nematete kuenderera mberi mubato rezano PF pakati pevanozviti Generation 40 nevanoti vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. European Union yobatsira Zimbabwe nemari yekupa vakazvitakura. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekunetsana kwezano PF uku vanhu vasina chikafu munyika nemabasa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.